Vashtaura nevatoro venhau muHarare nhasi vachamisa vati havasi kufara nemhirizhonga yavakasangana nayo kuZumba, kuWedza, kwaSeke pamwe nekuGokwe pavaifamba vachiita misangano nevatsigiri vavo. Vachamisa vati havasi kufara nekurohwa kunonzi kwakaitwa vatori venhau kuGokwe kwaBuyuni neZuro nevanofungidzira kuti vatsigiri veZANUPF pamberi pemusangano wavakazoita nevatsigiri vavo. Vati vatsigiri vavo vakawanda vakakuvadzwa zvitevera mhirizhonga yaNeZuro iyi.
Vakaona vana vakuru Midlands ndokanga vari munzvimbo imomo, vana July Moyo, vana Larry Mafima nemotikari dzavo dzaiya kuma 23 vakadzingirira convoy yedu. Tikatozobanga vane futi tikatisa tiri kurwa nokuti tanga takaudzwa kuti pane zvavada kuita. Saka takangoti regai timbonzvenga paside, havana kuvasa kuziva kuti aenda neku. Vakazongonzwa kuti tasvika kwanga kune musangano vaifunga da vachati bloka kuti saenda nekuti ndozvavanoita kwese kwataenda. Vanotonesa maroadblock masvingo kwachivi chiredzi zaka bikita chipinge chimanemani nyanga hurungwe chero kwataenda mushumbi pus mount darwin vashamba mvurwi vanenge vaida kutoti vharidzira ipapa uZumba uWedza kurova vanhu putsa pati dzevanhu kunovhundusira vanhu ndozvavanoramba vachiita asi munoziva kuti makata anoshura vatevo.
Vatiwo vakazofamba netsoka kwechinhambwe kuti vakwanise kusangana nevatsigiri vavo mushure mekuvharirwa migwagwa nevatsigiri veZANUPF avo vavati vaitungamirirwa negurukota rezvematunhu vaJuly Moyo.
For almost like what? For about almost 5 kilometers. Takaenda mugomoka for about 2 hours. Then we had to walk kunoenda kwanga kune mota dzedu. Because iwo vakanga vachiteera mota so indaka dropwa. Ndandapinda musango. Because iwo vakafunga kuti mota ari mota. Inda ndamu. It's almost like film kana the movie style. I think I will beat see ana Schwarzenegger. Nevamwe vano actor because but it's for safety. We could have had mascafos. But ipanda bloodshed. And they will say kuti chamisa aprovoka vanhu aridza pfuti aita se I didn't want that. But it was tough. And it remains tough, but we are committed. This is not our first time. They did it kuRungwe, they did it kuNananyanga. We always use different ways of making sure that we circumvent unnecessary conflict, confrontation, and bloodshed. You know, because we don't believe in violence.
Hatina kukwanisa kutaura navamoyo kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Zvichakadaro vachamisa vati vakwidza nyaya yemhirizhonga iyi kusangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC vachiti havasi kuzoita zvemhirizhonga sezvavati zviri kutarisirwa neZANUPF vachiti vanoda runyararo munyika. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa Mugwadi vati
nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzokurwisana, nyaya dzokudena, nyaya dzokushungurudza vanhu, nyaya dzokuvhiringidza vanhu hadzitenderwi mumusangano weZANUPF. Asi tinozvionawo kuti kune vanopikisa vanoshandisawo nzira idzifani, vanodzishandisa kwazvo. Kunyangwe zvavo vakangwarira kuzoti kana dzinge dzaitika vanomhanya kumapepa nawo nekune vanotepfenyura voti musangano weZANUPF wati dai, kuti tichizonzwa kuti zviri kubvepi uye zvatangira papi chazoitika chii. Vazhinji havazotsvagi kuti zvafamba sei nokuti vanenge votsvaga kuda kumhura musangano weZANUPF. Ende vane pfungwa yekuti mhirizhonga inovabatsira kukunda musarudzo. Vane pfungwa yekuti kunyebera vanhu kana kuzviti ivo vari kushungurudzika nokuda kwemusangano weZANUPF zvinoita kuti vanzirwe tsitsi nevanhu vagokunda musarudzo. Ese musangano weZANUPF hatikurudziri izvozvo. Asi pane zvamuri kuti zvakaitika kuGokwe, tinokurudzira mapurisa kuti aite basa ravo namazvo.
Zvichakadaro mutauri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vakurudzira mapurisa kuti asunge vose vari kukonzera mhirizhonga.
Ndozvatiri kutarisira kuti mapurisa edu aite nekuchimbidza mhirizhonga iyi isarambe ichienderera mberi, tichikumbirawo kune mukuru wenyika vamunangagwa avo vakakotwa vachitaura musi wechipiri kuti vanokondema violence inoitwa munyika kuti vateere mashoko avo nekuingeja vanotarisirwa kunzi vanenge vari vatsigiri vavo.
Vamasaraure vakurudzirawo komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC kuti iite misangano nemapato ezvematongerwo enyika senzira yekuderedza mhirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya.
Tinoikurudzira kuti itange kuunganidza mapato anoda kukondesa maelection pamouth party liaison committee vataurirane vachisunga chisungo chekuti vese vanowanikwa vachiita zvemhirizhonga havasi kuzotenderwa kupinda musarudzo dzegore rinouya.
Hatinao kwanza kutawara ni mutawari wezek la Jasper Mangwana kutinzwe divire commission yavo panya ii. Hatinao kwanza kunzwa divire mapurisa kana paine nyadze mirishonga dzakasvitswa kwaari. Asi mapurisa agara zvavo achiti anoshanda nenyadze nenge dzamangarwa. Vachamisa vati havasi kufara nemamiriro akaita zvino munyika panyaya dzeupfumi. Vakati kusabatwa zvakanaka kuri kuitwa zvarwa zveZimbabwe kune dzimwe nyika kunokonzerwa nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mashoko avo aya anouya apo chimwe zvarwa cheZimbabwe chakanyadziswa nenhengo yehurumende yeSouth Africa inoona nezveutano kudunhu reLimpopo, Dr. Popi Ramatuva, pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande. Dr. Ramatuva vachiti zvarwa zveZimbabwe zviri kutsvaga kurapwa muSouth Africa zviri kuvapa basa rakawanda uye kupedza zvikwanisiro muzvipatara zvavanoti zviri kukanganisa nyaya dzekurapa zvivarwa zvenyika yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.